Takauya kuno kuzwa kurudzira kuti kuAfrica tine product yetinoti biodiversity. Kunako weAfrica isina kukanganiswa neindustrialization. Zvatinoona mhuka dzedu, masango edu, ndozvavanonyanya kufarira izvozvo kana vachiuya kuAfrica, nyaya yeadventure. Saka muchiona kuti kana vachiuya kuya vanouya kuVictoria Falls, vanoenda mumaparks edu kurana Tsamukana, nokuti zvinopindira nezvinhu zvavasati vachaona kunoko. Saka ndauya kuno ndozvendiri kuita zve, ende ndiri kusimudzira nyaya yeinvestment muZimbabwe. Kuvaka zvinoziva takapedza National Tourism Master Plan yedu yamirira kupinda mucabinet, ndiyo yendiri kutengesa kuno. Pakati tinokwanisa kusimudza mahotera, pakati tokwanisa kusimudza mahotera, pakati tokwanisa kusimudza malodges, pakati tokwanisa kusimudza maconvention centers. Saka tiri kugadzirisa nyaya yeappetite yavo yokuti vauye vazoisa mari yavo muZimbabwe.
Tinoonazve muri kuno panguva iyo muchangobva mumakwikwi ekuwana basa rekunge muri mutungamiri weUnited Nations UNWTO, asi takaona muchikundwa. Muri kunzwa sei imi seZimbabwe, zvakafamba sei?
Mumakundano egega kuna vanobudirira, kuna vanorutsa. Ndinofara zvikuru kuti paraundi yokutanga Zimbabwe ndiyo yanga yakatungamira nezvibodzwa gumi nechimwe chete, ichiteerwa nenyika yeGeorgia yanga ine zvibodzwa zvisere. Asi takinda kuranof takazokundwa zvedu, Georgia yakaita gumi nesere, Zimbabwe yakaita gumi neshanu. Takashaya kupinda pabasa rine zvibodzwa zviviri chete, nokuti taida gumi nezvinomwe kuti tikwanise kupinda ipapo. Tiri kuenda kugeneral assembly China muna September, ndokuchandokonfemwa veGeorgia ndovava secretary general kuti vakonfemwe. Zvinoda munyika dzese dzepasi rese 160 members zeUNWTO munoda kuti paite 2/3 majority yavanhu vanomuvhotera kuti apinde muofisi. Saka ndopatakatarisa isu seZimbabwe kuti tione kuti unopapfuura here parumananzombe uku, kuti tatiri close call tese tiri 2. Akapatadza kupapinda, tinotidzorera mudariro seZimbabwe seAfrica.